Zion Music. Ndichafara nokukufarirai zvikuru, ndichaimbira zita renyu nziyo dzokukurumbidzai, imi wokumusoro-soro.
Ndokutenda ini, mafaro chete, 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 ndokutenda ini,